manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 4/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanoita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vemasangano evarairidzi vachiedza kumisa kuramwa mabasa kwavakaronga kwakarongwa nevarairidzi kutanga mangwana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoratidzira pachipatara cheGroote Schuur chiri muCape Town apo panofungidzirwa kuti ndipo pari kurapwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechirwere chegomarara World Cancer Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima nasi vachivedzera musangano wechimbi chimbi nevamiriri vemasangano evarairidzi vachiedza kumisa kuramwa mabasa kwakarongwa nevarairidzi kutanga mangwana. Masangano maviri makuru evarairidzi munyika anoti veZimta nerePTUZ akazivisa svondo rapera kuti nhengo dzavo dzichatanga kuratidzira kubva mangwana dzichida kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro. Uye mamwe masangano evarairidzi anoti arikutsigira urongwa uhu. Hurumende yakaziviswa kuti yakanga yawana mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuti ipe vashandi vayo mari yekudzivirirwa kubva mukurwira kukukwira kwemitengo yezvinhu asi vashandi vari kuramba mari iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMavhima kuti asi kuti tinzwe mafambiro aita musangano wavapinda uyu Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire.
Ichokwadi tasangana nemukuru taenda kumeeting tichifunga kuti tingatava nemukuru zvine pundutso asi chikuru chandaona changa chichikoda kungonyengetedza mainyenzi kuti vasiyane nefeke mangwana. Zvinova zvasina kana kumbopindura nemunhu mumwe chete isu tanguya kuti stag inoenderera mberi zvataurawo Mavhima netimu yavo zvanga sina kana nepundutso isu chatongochemera savarairidzi imari dzimwe nhaurirano dzese hadzina basa. Zvinhu zvizhinji zvavanga vachitaura matrivial issues zvinova zvezvinhu zvatakabvira kare kukumbira zvinhu zvakadai semanani monetary benefit akada semastens ndizvo vanga vachipa simbiso nhasi saka taiwa zvevaMavhima haisi ndiyo nyaya yamungatichevedzera mati havadyii nhaurirano mati vavanoda mari matiwa nda kubada udzisa vana zvino mukandichedza nyaya isina nhau kudaro hatakwatingaenda so hakuna chabuda mugoma Jonga.
Saka izvi zvaakurevei kana makamusina chabuda musangano?
Isa kungopinda mupango totoramba basa kusvika zvinhu zvedu zvatoda tapiwa. Chatinongokumbira kuhurumende pari zvino kuti hatina mari yekuendesa kubasa tinoda mari yekuchengetedza kubasa so tinongoda mari mumaakaunti medu.
Asika takanzwa kuti pane mari inosvika $300 million yakaiswa patafura nehurumende kuti inge ichibatsira zvamuri kuchemera izvi. Muri kuitambira.
Kutuka vajonga vakati 300 million itanga mari yakawandisa. Imari yavari kuti 300 million inodivhaidwa yoiswa kuma unions kwese. Ngavatsavire pachena kuti kubva mumari iripo watita $284 awedzerwa mari toona kuti hapana chinenge chabuda. Ndabvunza vaMavhima ini. Kati imi mukapiwa $200 mungararama here zuva rimwe chete? Havangararami. So kana vakataura kuti 300 million kuda kunyangadza kuvabereki kutivara kuzokunge bati asinganzidzo kuti tira dzime imari yakawandisa but chokwandi chekuti icha divide kwa mari kuma silver servants acho hakuna chinenge chabuda so azvinada zvinoreva
asi tiri kunzwa kuti hapachisina kubatana ka imo mu masangano evarairidzi panyaya yekuti moramwa mabasa here kana kuti kwete mangwana
mwana wame wangu ingangwa ikungangwa kunyeberwa varairidzi vakabatana tinosiyana pano nepapo unoziva ka maunions akomu awanda but zvekuti mari yatichangaiuye kwese takabatana ikongo manyonga
Avo vanga vari mutungamiri wesangano repeuz vawilson makanyaire vari parunare najonga akandemiri westudio 7 zvichakadaro nhengo dzebato rezanu pf dzakapinda musangano wanezuro muchinoi weinter district dzakasunga chisungo chekuti nhengo dzebato iri dzinyore mazita evashandi vose vehurumende vacharamwa mabasa zvikuru sei vadzidzisi uye nekuponjesa mavhiri emotokari dzevashandi vemapoka anomirira vashandi ava. Ata achigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Machitaura pamusangano wanezuro nengo yedunhu yakamirira nyaya dzemuchemo kana kuti legal affairs vari mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vakati nengo dzebato rezanu PF dzinofanirwa kutora matano anodzivirira bato pamwe nehurumende vashumba vakati nengo dzose dzinofanirwa kunyora vashandi vehurumende vacharamwa mabasa zvikuru sei vadzidzisi avo vari kutarisirwa kutanga kuramwa mabasa mangwana pamwe cheteo nana mukoti Vashuba vakati vechidiki vebato iri vanofanirwa kuponjesa mavhiri emotokari dzevamiriri vemasangano evadzidzisi akaita seZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA nekuvaendesa kumapurisa. Asi sachigaro weProgressive Teachers Union of Zimbabwe mudunhu reMashonaland West vaAustin Mutapa vanoti vadzidzisi havasi kuzoenda kubasa mangwana kunyange hazvo vari kuchishidzirwa zvakadai.
Chekutanga ndechekuti strike yedu iri kuenderera mberi, hapana chiri kuitadzisa. Matiche edu kwese kwatafamba, matiche putuzi, matiche zimta, taaudza kuti isusu taakumbokanda machoko pasi. Nekuti hurumende yatadza kugadzirisa kana chinhu chimwe chete hacho pane zvese zvatakataura.
Vamutapa ava vambotorwa nemapurisa nhasi vakabvunzurudzwa nezvenyaya yekuronga kuramwa mabasa kwevarairidzi. Vanoti mapurisa anga achida kuziva kuti vanga vachiudza vadzidzisi kuti chii nhasi.
Vava achida kunyatso kuziva kuti because patati adresa maticha muzvikoro vava achida kunyatso kuziva kuti chamamu chimbotaurira maticha chaicho chaicho chii. Chokutanga tuda kuona matsamba mamuchisiya kumaticha tikavaratidza matsamba acho haasi kutuka hurumende haasi kuita sei ari kutaura pozisheni yedu tazoisvika sei kutiswe papozisheni iyoyo. Saka semapurisawo vanenge vachida kuzotora madetails akawanda. Hatimunoziva kuti mapurisa kana atokudaidza vanoda zita rako, adhiresi kwaunogara nekukwawakaberekerwa nemagirlfriends ako, vanobvunza zvinhu zvakawanda zvavanenge vachitoda kuziva about you, even your nickname.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa dio remapurisa panyaya iyi. Vadzidzisi vari kuda kuramwa mabasa vachiti hurumende inofanirwa kuvapa mari inovakwanira sezvo vari kuti mari yavanotambira ishoma zvakanyanya uku mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chiguriwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvaratidzira pachipatara cheGrootschke chiri muCape Town, apo panofungidzirwa kuti ndipo parikurapwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. zvichiti zvinofanirwa kudzokera vanorapwa kuzvipatara zvekumusha sevamwe vese. Vachiwenga vanonzi vakabuda munyika zvechimbi chimbi mukupera kwesvondo vachiendeswa kuSouth Africa kunorapwa. Kunyangwe hazvo Studio 7 isina kukwanisa kuwana umbowo hwekuti vari pachipatara chikuru chemuSouth Africa ichi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti pavakabvunzwa neStudio 7 tibate vaGeorge Charamba. Asi vacharamba hatina kukwanisa kuvabata. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevanhu vakaratidzira ava vaCarlos Chimbi vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town muSouth Africa makare.
Taendawo kuKuruswe Hospital panofungidzirwa kuti ndipo pakadzimitwa vachiwenga. Saka tasikawo patandoratidzirawo pagedhi. Tatowanawo tichitanga kuimba kuratidzira kwedu nemaplakazi edu akati tende chiwenga back Zimbabwe. Mapurisa vatibvumidza zvavo kuita demonstration yedu. Isusu chinangwa chedu semaZimbabweni hatina kumirira bato MDC kana any bato kana ZANU-PF whatever bato. Takamira zvibvawa zvese zvemaZimbabweni kuti isusu our main concern we tiri kutsvikana isusu kuti why muchimubvumidza kuti arapwe panapa kutuswe. But imimi sevanhu munoziva kuti akatoropodza madokta edu, how can you say mwana 7 years ari pabench achiita dokta inorwadza kuti ari nemeti mukabza munoziva dziyai? Wemuti haana kudzidza ize rebhara. Uri kuinganisa dokta nemunhu anokanya dhaka. They are neglecting also hospitals in Zimbabwe, knowing kuti they got money to come overseas, kukamba abroad yagorapiwa.
Saka matambirwa sei pamaratidzira ipapa?
Vachona vakandimire chokwadi chakanaka. Isatambirwa nomufaro. Mukatarisa vhidhiyo yangu yandatorwa iripo Carlos Chimbi paFacebook, mapurisa atambira zvakanaka, masecurity anochengeta panhu vatambira zvakanaka nomufaro. Vakati imbai, nzvimbo ndeyenyu, nini tokuva kuti you are very good people, you like peace. Imbai muchinzwa maplakazi enyu.
Asi imi mune chokwadi here kuti pachipatara pando pana vachiwenga? Vechipatara vabvuma here kuti vachiwenga varipo ipapo?
Ndine chokwadi chakazara chine 99.99% varipo. Because chokutanga vataratidzira chitekezi ofisa vauya vakataura nesu vakati tsamidia pasi mafoni asafoni pasi vakauya vakataura vakati isusu hatibvumidzwi kupa information yekumapatients yedu anyway. Munhu wamuri kuimbira panapa hapo anoratiwa panapa. But inini vajuru vakandimire pandiri shuwa ndepekuti pana nesi wabuda andikwanisa kutaura nezita. But auya akati vice president vari panapa. I am very sure ipo ndobva tudza neunit number yanga aimari.
Avo vanga vari vaCarlos Chimbi vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town muSouth Africa vari parunhare muCape Town makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutevedzeri wameya vechitungwiza vakabvutwa pamba pavo nesvondo usiku. VaJabulani Mutunzi vawanikwa vakavharirwa pamapurisa epamakoni kuchitungwiza kwekare. VaMutunzi vanonzi vakatorwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Gweta riri kumiririra vaMutunzi vaJacob Sikala vaudza Studio 7 kuti vaMutunzi vanofanirwa kumiswa pamberi pedare mangwana musi wechipiri, sezvo mutemo uchisungira mapurisa kumisa musunga pamberi pedare mukati memaawa makumi mana nemasere kana kana kuvasunungura. VaMutunzi ndemumwe wevanhu vazhinji vanonzi vari kuramba vachibvutwa mudzimba dzavo pakati peusiku, izvo zvave kukonzera kutya kukuru muvanhu. VaSikala vanoti hurumende haichatevedzeri mitemo yenyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata VaSikala kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Deputy Mayor vakabhudhakitwa nezuro pakati pousiku kuma12. Kwakauya dzimotikari dzaikwana kuita idzo sere dzine vakomana vakanga vane zvombo zvinosanganise pfuti, vachibva vasvika kukomba pamba pavo vakavabvuta kubva mumba mavo vakaenda navo. So nhasi mangwana anitamuka chiri chipirikiti kuvatsvaka kuti ndavawana kupi, sezvo ini ndiri mudhoka ravo. Ndichibva ndaudzwa nomumwe mupurisa wekuloend order kuHarare kuti manyai kwamakoni kungangova iko kwa adno batashika kwa makono kuwana la kashungwa wari momo la kitu onde zira hivo kutiva isu wa mstofu nasima kusendi usiku hese waka fakwa kumeshe kwa wo la jifambi wana wo kunji mwanzo wanga wa singa zivi na vado wakava pamba usiku kwa kufura
pane chikonzewe recha wabuzwa cha waka sungirwa
siko shino zichishika ipapo wanga la chiti wari kuwa pomera mwosha yokuti waka kuzira miri jionga inonzi inciting to political to public violence saka jo mwosha ya wari kutongwa nayo
kwa deputy mayor vivano tichi nenya ya yavo ipani za waka ita ere vano sisi wa ere kwa anakuti kungo pomeru wa mwosha ya wasi na kupara
hapana mwosha kulongu wakupika komi wengi ya mashura chayo
vacha pinda muda rezi mwosha rini
zinotorewa kutoniti mangwana nukuti mangwana acha gono kupura nukuti mtemo onoti unafani kufuza 48 hours ari mukati me kongo
Vasikala inini sagweta munoti nenya yevanhu vanonzi varikuramba vachitorwa pakati pousiku mudzimba dzavo
tavakurarama munyika yechitororo hapana munhu anorugare muno munhu wese ari kushungurudzwa ari kupindirwa usiku muimba yake achibvutirwa vamwe achibhinywa vamwe vachingopondwa vamwe achingotorwa kuendeswa kuzvidare rezimosva vasina kana evidence ime zvayo yokuti vanhu ivavo vasungirwei
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vajob sikala vari parunhare kuchitungwizana tanonoka wande westudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisa yanoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire
zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura vachikurudzira runyararo munyika pamwe nemaridzo yavo yekuti Zimbabwe yakavhura mikana yekuita business kana kuti Zimbabwe is open for business imwe yenyaya dzinotaurika kakanyanya ndeyekupinda kwavo pachigaro chekuve mutungamiri wenyika Studio 7 inotsvakurudza kuti nyaya iyi inosiya Zimbabwe yakamira papi mukukwanisa kana kutadza kwayo kugadzirisa zvinhu munyika nengo dzebato rinopikisa reMDC dziri muparamende nanhasi hadzisati dzatambirana nekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera izvi zvinonzi nevamwe zvinotadzisa basa reparamende kufamba zvakanaka mukokeri wenhengo dzeMDC muparamende vaProsper Mutseyami ndemumwe wevanhu vanoti nyika haigoni kufambira mberi zvinhu zvakadai
looking at kana tichitaura nyaya legitimacy ka ndekuti haasi kutambirika nevanhu kuti he is the head of state because since we are fully convinced kuti takabirwa maelections saka takabirwa maelections kudaro kusatambirika kwake kunoita kuti dzimwe nyika dziri kunzo kudzisagamuchira futi kuya kunoita any business nezimbabwe pakaitwa sworn in maMPs iye paakapinda isusu MDC hatina kusimuka for the second time hatina kusimuka kubva tabuda vapazita kese yekuro wani mapurisi.
Gweta vari mnyori weze mitemo Muzanu PF wa Paul Mangwana. Vanoti wa mnangagwa waka saruzi kwa jiripa mutemo. Saka vanu ngala watsigire kuti zvinhu zvinake munyika.
Avo vari kurota nokuti wa mnangagwa waka wina jiripa chena. Vane shungu dzokungo pengereka kune nzvimbo yatakati shanyeni kare kare kunogara vanhu vanopenga. Zimbabwe is ready for business with the international community. Tokumbira kuti nyika dzapasi pose kuti uyai mudevelop Zimbabwe.
Nyanzvi mune zvesarudzo vari mukuru wesangano reelection resource center vatawanda chimini vanoti mafambisirwo esarudzo munyika ndiwo anoratidza kuti pane matambudziko munyaya dzekutambirwa kweutungamiriri huripo.
Saka panozobuda nyaya dzelegitimacy pazvinzi ningi anzi akutonga ane legitimacy here? Mubvunzo unenge uchibvunzwa ndewekuti mapindiro aakaita kana mawiniro aakaita sarudzo ano akateera here mitemo yemunyika nemitemo yakawiriranwa nenyika dzepasi rese kuti ndo mitemo inotarisira kunge ichiteedzerwa kuti munhu anga achipinda pachigaro. Nyaya yeZimbabwe nenyaya yegovernance matongerwo atinoitwa inyaya yaane makore ichingonesa nenyaya yekuti matongerwo anoitwa vamwe vanenge vachizviongorora vanoti aiwa atingati masystems kana mabazi anofanira kunge achibatsira kuti governance inge ichifamba zvakanaka haana kunyatsokusimba kana kuzvimirira pacho zvavo vese.
Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera mirizhonga yakaitika mwedzi wapera iyo yakasiya vanhu 15 vafa mushure mekupfurwa nemauto. Nezuro mitengo yechingwa yakamuka yakakwira munyika nezvikamu 60 kubva muzana. Ukuwo mitsetse yatanga kuonekwa zvakare munzvimbo dzinotengeserwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Vakawanda vanoti kana zvinhu zviri kunetsa munyaya dzeutungamiriri zvisina kugadziriswa zvinhu zvicharamba zvichisunga munyika. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese kuongororwa chirwere chegomarara kana kuti cancer. Apo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirwere ichi pasi peWorld Cancer Day nhasi. Dr. Evans Masitara vesangano iri vanoti magomarara ari kunyanya kunetsa vazhinji munyika anosanganisira gomarara rechibereko nerezamu mumadzimai. Kuvanhurume Dr. Masitara vanoti gomarara resikarudzi ndiro riri kunyanya kubata vazhinji. Vanoti vanhu vanofanira kukoshesa kudya zvikafu zvechinyakare sezvo izvi zvichibatsira kudzivirira zvimwe zvirwere. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Masitara kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Zvirwere zvegomarara tikuona kuti zviri kuwanda muZimbabwe ngekuti zvinoda kuti zvitarisise vanhu vavo nekuti vangazvidzivirira sei. Chikuru kuenda kunoscreeniwa. Kuvakadzi tinoona kuti kune kensa yechibereko neinonzi cervix neinonzi breast cancer yemazamu. Then kuvarume dzinonyanyo kuvaafecta iprostate cancer nelung cancer. Saka pane matesti anoitwa emas screening anoitwa kuzvipatara zvizhinji senge tichikurudzira kuti vanhu vaende vachinoitwa mascreening iwavo.
Munokurudzira kuti munhu aende kunotariswa ave nemakore mangani kangani pagore?
Kuvakadzi zvinonzi vakadzi vese vanenge vapfuura 18 years vanofanira kutariswa. Then inenge ichiitwa iri anonzi maultrasound scan. Then paanosvika 30 years votanga kuitwa inonzi mammography. But kune inonzi futi self examination pamazamu yekuti mukadzi wese wese paunomuka uchigeza wongotarira mazamu ako wonzwa kuti pane mabundo ausinganzwisisi here. Ukaona pane mapundu ausinganzwisisi woenda kunotariswa kunoongororwa nana chiremba.
Manga muri kutaura imi pamusoro pegomarara rechibereko, mudzimai anofanira kunotariswa rini uyezve zvakamira sei?
Madzimai vese anenge vakambobatsirwa vakagive birth vanenge vachikurudzira kuti vatariswe chibereko. Then kubva pamakore 21 kusvika 29 vanenge vachifanira kuitwa aya inonzi pap smear kana kuti
yake every 3 years. Then patiri panya hiyo ye gomarara rechibereko kwawe ni anonzi ma HPV vaccination because yakaonekwa kunzi gomarara rinokonzerwa neutachiwana unonzi human papilloma virus. Saka vana vasikana vechibiki special vanenge vasati vatanga kusangana nevarume pabonde vakurudzirwa kuti vaite vaccination iyi iri muZimbabwe. Inobatsira kuti vasazoita gomarara kana vachinge vakura.
Ko kuvarume zvakamira sei vanofanira kuenda kangani uye zvevane makore mangani?
Sezvatambotaura gomarara revarume rinowanza raita repostate rari. Chinowanza chawanikwa chigweredzo muvarume vanenge vati kurei. Saka vanogona kutanga pazera re40 zvichienderana futi nefamily history kana kune vakambobatwa negomarara iri mudzinza venyu tenge tichiti vatikurumidze. Asi after 40 varume vese vanofanira kuita vachinochekwa prostate yavo kuti zvakamira sei. Then zvatinoona ndezvekuti generally varume havana health seeking behavior nichiti vanenge vari pahigh risk yekuti hama dzako dzakambobatwa natoro kuti mafirst degree relatives aya vaimboita prostate cancer vanokurudzirwa nzobva makore e40 vainge vachinotariswa prostate yavo. Then vanenge vane medium risk vanenge vachinzi 45. Then vanenge vane low risk vanenge vachinzi 50. But general principle I think zvatingakurudzira vateereri ndezvekuti ukasvika 40 hapana chaunobva nekuenda kunotariswa prostate yako kuna nachiremba.
Pane chikafu chinokwanisa kudyiwa here neveruzhinji kuitira kuti vachengetedze utano hwavo?
Zvikuonekwa iko zvinonezvo kuti zvikafu zvati kunyanya kudya zviri atinoti maGMO awo kana chikafu chakatsetsenurwa chikuita kuti cancer even dzimwe dzana colorectal cancer dziwande mune ruzhinji weZimbabwe even kune vanhu vechidiki vange vasingambobatwi nematenza. Unowana munhu ane kana 30 years achinzi aita colorectal cancer. Saka zvikafu zvinokurudzirwa chikafu zvedu zvisiri refined ana sadza remugayiwa ana mhunga vanani nyamawo inonzi itwe ichidyiwa but kwete steak in moderation. Kunoonekwa kunzi kunyanyisa kuidya kunokonzera cancer. Vanhu vanokurudzirwa kuita healthy diet kudya mafruits mavegetables neexercise chaiyo.
Dr. Evans Masitara veSangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutaridza nezvezuva rechirwere chegomarara reWorld Cancer Day iro richacherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vaita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vemasangano evarayiridzi vachiedza kumisa kuramwa mabasa kwavakaronga mangwana. Zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa zvaratidzira pachipatara cheKrugersdorp chiri muCape Town panofungidzirwa kuti ndipo pari kurapwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.